Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 14 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muparamende moita bata murefu bata mupfupi, mapurisa achiburitsa nechisimba nengo dzeCitizens Coalition for Change dzanga dzichipikisa kutoreswa mhiko kwevakakunda musarudzo dzemugovera. Nyaya yeChina yekupa Zimbabwe zvombo zvehondo yotemesa vakawanda musoro munyika. Meya veHarare odzingwa basa negurukota rezvematunhu mushure metsamba yanyorwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru weTripleC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimwe nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinonzi dzakuvara apo mapurisa apinda nechisimba mudare reparamende kuMount Abden uko dzanga dzichiratidzira kusafara kwadzo nekutoreswa mhiko kwenengo dzezano PF nomwe nedzimwe mbiri dzechikwata chevasengezo chavangu vari kuzviti ndo vakafana bata chigaro chemutauriri webato reCCC. Mutungamiri weCCC Vanelson Chamisa vanoti vashavangu havasi nhengo yebato ravo. Vanga vachitoreswa mhiko vanosanganisira vasikotisa kupwanya vave kumirira mabvukuta fara. Kumabvuku kune nhengo yeCCC vatapfuma nei masaya vakapondwa vachitsvaga rutsigiro vachi nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevatsigiri vezano PF. Asi mapurisa anoti kupondwa kwavo hakune nezvematongerwo enyika kunyangwe asati apa umbo wacho sezvainge aivimbisa. Mukuzeya zvaitika mudare reparamende, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera bato rinopikisa reCCC mudare reparamende vaKeyford Hlachiwayo.
Mamembers of Parliament eCCC ari kumira akamira pachirangano chekuti maelections akaitwa musi wa9 haasiwo chekutanga nechekuti vanhu vakadzingwa kudare reparamende vakaitwa recalled nemunhu anochavangu vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Mune humbo hwacho here vahlachwayo? Nekuti tiri kunzwa ka veZANU PF vachiti varingotedzera zviri kubva kumatare.
Zvese nyika inoziva, iyo ZANU PF inoziva zvakaita zvisiri pamutemo. Vaendera mberi vobva vabvisa vanhu vaifanira kukondesta pamaelections aya vanga vari vanyorwa maballot papers vakabviswa nekoti yakaitwa pakati peusiku zvinoshamisa zvinokatyamadza nyika yese vakabviswa vakarega kuvhoterwa. ZANU PF ikaisa vanhu vayo vaida kuti vange vachimiririra nzvimbo idzodzo. Asi zvese izvi tinoona kuti kutyorwa nekumbunyikidzwa kwemutemo nekumbunyikidzwa kwevanhu kodzero dzevanhu nekuti vanhu vanenge vachida kusarudza vanhu vanenge vachida kusarudzwa. Vapedze izvo vakuda kuvagadza mudare reparamende zvisiri pamutemo.
Saka zvii zvamaita mudare?
Madare reparamende, mamembers of parliament tirikusaita aiwai tomirira vanhu hatikaregedze zvakadai zvichiitwa. Vana vamasaya vakafa nekuda kwezvinhu zvakadai izvi. Vazhinji vari kuabdaktwa vachikwadzwa vanotakudzwa ngadzore vanaona rebo James Chidakwa nevakadaro vese vari kubatwa vachibunyikidzwa nenyaya yezvinhu zvakadai kumarecords ari kuitwa asiri pamutemo. Tikati aiwa isusu vamiriri vedare reparamende hatingaregedze zvinhu zvakadai zvichiitika munyika medu vanhu vakatarisa. Saka tikati aiwa maitiro akadai haasiwo, nyika hakuna kwairi kuenda. Hatingaregedzi nyika yedu ichiitwa zvakadai nevanhu vanomubimbindoga uryire nokukara nekusada kuti zvinhu zvakanaka zvifambire mberi kuvanhu vese.
Tiri kunzwa kuti nhengo dzenyu dzedare reparamende dzanga dzichiratidzira dzanzi dzisauye kudare kwemavhiki mana anotevera. Zviri pamutemo here izvi?
zvinofanira kuitika kana munhu ari mudare reparamende akaita zvinonga zvichinja zvisiba mutemo panofanira zvadare rinoongorora izvi reprivileges ndo rinofanira kupa mutongo kumunhu member inenge aita zvisizvo. Saka izvi zvekuti umwe munhu ari hwani anongomuka ongotaura kuti zvakati osa mutongo wake kuvanhu vedare reparamende zvinhu zvisizvo zvinenge zvichitarisirwa zvinenge zvichiitika. Asi ndo zvamataura for sure vanhu vapuhwa mamembers eACCC mudare reparamende anzi 4 sittings vasikapindi mudare reparamende vasikakwanisi kunge vachiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuti vaite nenyaya yekuti varatidzira kuti aiwa zviri kuitika zvisipa mutemo. Hatingaregedzi illegality ichiitika mudare reparamende rinova riro dare rinofanira kuchengetedza mutemo idzi dziri kuchorwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika.
Pane vakuwara here mumhirizhonga yaitika iyi pazopinda mapurisa?
Ehe, tine vanhu vakuwara mu mambishi-bishi nemukubatana kwaitika nemapurisa apinda zvisiri pamutemo.
Vanokokera bato rinopikisa reCCC mudare reparamende vaClifford Sachiwayo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi.
Tangovaona vachiita zvavanowanzoita mazuva.
Tine urombo vateereri.
Zvokungotaidza ruzivo rushoma.
Asi kavari kupomera bato renyere ZANU-PF mhosva yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dzainge dzabudirira musarudzo yemuna Nyamavhuvhu.
Kunoitika madecisions iwavo, mamwe anoitika kumacourts, mamwe anoitika kumapolitical parties kwavo ikoko. Voda kuuya kuzokanganisa maoperations anenge achiitwa muparlamendi. Kana totoenda muparlamendi kuti munhu akunzi achiitwa sworn in semember of parliament, tatopedza zvose. Kana kwaiva kukambena tingadai takatoita tikare tichivavarira kuti weda ahwine. Kana tanga tine challenge yatinayo kucourt tingadai takadana maloya anoruzivo ruzhinji akandomirira chido chedu. Saka zvese izvozvo zvinenge zvapera, tasvika pastage zvino yokuti tiswear in.
Ko sei tazoona mapurisa achipindira apa?
Every member of parliament, whether umwe ari kune imwe political party, umwe ari kune imwe, tinotarisirwa nomutemo namastanding orders and rules kuti tiremekedze every member of parliament. Saka kana munhu auya kuzogadzwa, kana tiine zvitemo zvedu, tinoenda kumatare. Ngatisiyane naari kugadzwa, nokuti uyu apinda kuti member of parliament achishandisa the same process yakashandiswawo kuti vehwini.
Munorevei apa?
Vakatohwinawo vamwe vachitokomplaina vachiti ndabirwa kana kuti wapinda uyu ndangadai ndamudya dei vazhinji vangu vanga varipo, but wakatopinda nokuti nguva yacho ndomusi uyu ndiye wakanga aina vanhu vazhinji. Saka we should not see members of parliament vachitaridza that level of ignorance. Very embarrassing. I was very embarrassed to see the level of honorable members vachibehavha nenzira isiriyo.
Vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The voice of America.
Vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shavangu, vanonzi vadzinga zvakare meya mutsva weguta reHarare vaLove Joy Chitengu, vachivati havachisiri nhengo yebato rinopikisa iri. VaChitengu vanovekanzura weward 36 vadzingwa vasati vakwanisa mwedzi vari muhofisi mushure mekutsiva vaive meya weHarare vakazodzingwa musi wa13 mwedzi wapera navaShavangu zvakare vaIan Makone. VaChitengu vaifanirwa kudzingwa nguva imwe chete navamakone, asi vakapona neburi retsono sezvo zita ravo rakakanganiswa kunyorwa patsamba yekuvadzinga yekutanga, izvo zvinonzi zvazogadziriswa navaChavangu zvakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando. Kudzingwa kwavaChitengu uku kuri kuuya kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo unomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. wa Albert Mshanga, vanove vanozviti ndo mutevedzeri vavasha vangu vabvuma ku Studio 7 kuti izvi ndizvo zvaitika. Studio 7 yaidzo kubata vachitando asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ngatinzwei vachitengu vachitsanangura.
Ndingo zvizwawo pamadande mutande social media kuti kune tamba yakabva kuministro kunokwa government yakanyorwa naminista vachitando ichizivisa kadziru kuti ndinge ndichimira basi nekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeTCCC. Zvinova zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndiri muutungamiriri hweTCCC hwetaskforce yeHarare ende pari zvino handisati ndagamuchidzwa kana kugashira tsamba yekuti ndinge ndichimiswa basi. Ndiri kungonzwawo pamasocial media WhatsApp, Twitter, Facebook zviri kutenderawo zvakadaro.
Pane zvikonzero zvitsva here zvamuri kunzwa imo masocial media zvingadai zvaita kuti munge muchidzingwa hwendo uno?
Chikonzero chandiri kungonzwa ndechekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeTCCC, zvinova zviri kutondishamisa kuti ndinogokona kuva nhengo yebato ratakavamba Chirudzi. Uye rimwe dambudziko hombe riripo nderekuti zvino uno High Court yakaita judgment yekumisa mumwewo ari kuzviita Secretary General weCCC watisingazivi kuti anga achimira kudzinga kana kuripona vanhu vamiriri vevanhu veparliament nekumakanzi. So zviri kutondikashama zvavo kuti kana paine mutongo wakagadzwa wakaitwa kudare guru reHigh Court kuti vange vachimira kudzinga nhengo dzeCCC kumaparliament nekumakanzi, pane chashinja here chazovapa chimba rekuti vange vachinyora tamba yekuti vange vachiirikola?
Tichiona zuva ranhasi mashanda zvenyu zvakanaka, hapana kuita dambudziko kunyange muri kunzi madzingwa kuemea.
Zuva ranhasi zvavo randava ndakatarawo kuti ndinge ndichitenderera munharaunda yandinomiririra ndichionana nevagari kutaura kuno ndiri kutobetserana nevagari vemunharaunda mangu kuzama kukliya marara pane imwe dhamusaiti munharaunda yekorobwa. Kutaura kuno ndopandiri iko zvino. So handisati ndasangana netamba kana kugamuchidzwa tamba iyi ndichida pamwe iri munzira kusaziva, asi zvichiri kutongondinetsa ndechekuti kunogouya tamba iriko sei kana dare guru reHigh Court rakamisa vachabangu kuti vambomira kudzinga vanhu.
Ava vanga vari vadzingwa pachigaro chameya weHarare vaLove Joy Chitengu vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti kanzuru yeChipinge isabvise nechisimba vagari vekwamaunganidze ichivaka dhorobha idzva pane minda yavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekanzuru iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemagweta evagari anova eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu hwevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunhamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri semisa tinoti chero kuri kudzikira hapana mutapi wenhau akafanira kutaura.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuChipinge kwamaunganidzo uko vakamirira vagara vanogara kwamaunganidzo kuChipinge wanga vane minda yavo yanga yamutanga kucherwa cherwa neChipinge Rural District Council ichida kugadzira marodhi muminda mavo ida kudevelopa dzimba dzekugara kana kuti maresidential stands pacommunal land. Saka vagari vekuChipinge kwamaunganidzo vakanyunyuta wakatsvaga magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights na mukoma Tarero Tazvicha, mukoma Tatenda Sigauke na Sisi Pegi tavagadza veZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamhanya kuHigh Court yekwaMutare. Sezvatinoziva kuti kwaMutare pane High Court Division. Saka wakanofaila agent chamber application
vachiti kudi
wachikumbira kuti wanhu vanogarawo kwamaunganidzo vasatorerwe minda yavo, vasatorerwe pawanogara zvakaitika District Friday pawakafaila nemusi wechishanu pawakafaila agent court application yakanzwikwa nemusi wemande naJustice Muzenda kumutare High Court. Justice Muzenda wakazopa mutongo wekuti Chipinge Road zvikanzo zvamuri kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo, hamusi kuita follow in those due process pachirongo.
Mutongi akakurudzira kuti paitwe sei?
Taurai gare pasi mutaure nevagare ava kwamaunganidze. Vagare kwamaunganidze vaiti hatingatorerwi midia yedu, minda yatagara pairi kwenguva yakareba, and hatingotangi nekungoona maisa michina yenyu maexcavator, kungochera chera minda. Saka tiri kushungurudzika seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti nyaya dzedisplacement kana kuti appetite chidi padipa chekuda kubvisa vanhu nechisimba zvinova zviri kuitwa nemalocal authorities, makanzuro edu, zvinova zviri kuitwa nemakambani, maprivate companies zvatakaona zvaitika kwana mutokoko, makambani ataiona aida kubvisa vanhu kazhinji kacho emachina. Tiri kuona kuti pane appetite yekuda kubvisa vanhu panzvimbo dzavakagara dzinova muchirongo their ancestral land.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reReporters Without Borders razivisa nhasi kuti uwandu hwevatori venhau vakaurayiwa gore rino vachiita basa hwatidererei zvichienzaniswa negore rapera. Vatori venhau makumi mana nevashanu kana kuti 45 vaurayiwa gore rino zvichienzaniswa nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 61 vakaurayiwa gore rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti uwandu hwevatapenhau vaurawa vachiita basa vadzikira kubva kunhamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri seMisa tinoti chero kuri kudzikira, hapana mutapi wenhau akafanira kuti aurayirwe kuita basa rake.
Ko vanenge vauraya vatori venhau munokurudzira kuti varangwe sei chaizvo vamoyo?
Vanenge vachinge vawanikwa varichinge vakakonzeresa kufa kwevatapi venhau, mapurisa pasi rose ngaashande siku nesikati kuti vabate vanhu ava, kuvaratidze semufananidzo kuti kutapwa kwenhau haisi mhosva yatinoti muchirombi yejournalism is not a crime. Vochitora mutemo voenzanisa pakukanda pamusoro penhunzvatunzva.
Asi vanenge vachipomerwa mhosva dzekuponda vatori venhau ava vari kusungwa here?
Kashoma kuwana vachinge vachibatwa vanenge vavavhiringa. Naizvozvo muunganidzwa weUnited Nations kuburikidza nechikamu chavo cheUNESCO nekubatikidza nabasa neMedia Institute of Southern Africa, taramba tongotsimidzira kuti hurumende dzepasi rose ngadzitore zviga zveUN Action Plan on Safety and Security of Journalists zvizviise mumitemo yazvo, pakuitira kuti pakawanikwa anenge auraya vatapi venhau kana kuvavhiringa ange achibatwa nemutemo, kuitira kuti zvirambe zvichitumira mashoko kune nyanya dzinodai kuona vatapi venhau sezvitsiga zvinofarwa kunge zvigoborwa nguva nenguva.
Ko muZimbabwe zvinhu zvakamirawo sei kuvatori venhau?
Isu eMisa tinotarisawo zvakare nezvinoitika muZimbabwe. Takaona isu zvakare kuti uwandu hwekuvhiringwa kwevatapi venhau nemapurisa hwakadzika zvikurusa kubva kumakore ose. Mukatarisa gore ra2008 uwandu hwaisvika 89, majournalists anga avhiringwa nemapurisa, kusungwa, kurohwa, kutambudzwa. Asi kubatanidzira nekushanda kwatiri kuita nemapurisa mwaka wazvino pakubitwa kwesarudzo kupfuurikidza kwayo, taona pasina kana chimwe chete chakaitwa nemapurisa kuvhiringidza vatapi venhau. Zvinokurudzirwa zvikurusa, uyezve unova mukana wekuti tichitora zviga zveUN Action Plan nemukushambadza mukubata kwakanaka kwevatapi venhau vasingambunyikidzwi, kuitira kuti zviite mutemo UN Action Plan.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhauremisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica vaJack Sullivan vari muIsrael pari zvino umo vari kutarisirwa kuziya nemutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu nezvekukosha kwekusakanda mabambo kunzvimbo dzinogara vanhu vasine nehondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Kunyange vanhu vakawanda vari kufa muGaza, hondo iri kuenderera mberi zvave kupa vakawanda kusanganisira United Nations kuti vakurudzire vari kurwisana kuti vambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Izvinhu zvinofanwa kuve zvichitoitika panguva yatiri inoi, nekuti tikuona kuti hondo yekuIsrael vachirwisana neHamas yakuchiita kuti pachiita tingati macasualities emacivilians akawanda sitereki, because ndopane nyaya yeaid iri kunetsa and nyaya iyi iri kuafecta anoti maordinary citizens. Saka kuti nyaya ichitaurwa ichipera vachiwirirana kuti hondo ichipera zvekare, I think it's a stance in for way ichitoitwa panguva inoi.
Tiri kuona zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira ivo kuti upenyu hwevanhu vemuGaza usarambe uchirasika. Unoona Israel ichizotambira here chikumbiro ichi chekumboti vanhuwo zvavo vasarambe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa?
Israel pari zvino nezvatikunzwa zvavari kutaura vari kuti pari zvino haisiki nguva yekutaura, vanenge vasiri kuona senge nyaya yekutaura ingabatsire chunhu, nekuti ivo vari kuti pari zvino vakaregera kupusha kana kuwedzera kuenda mukati mepalestine muka nevehamas. Vehamas vachivanozoti vakahwina nyaya iyi ende vanozodzoka vachibombowa zvekare Israel. Saka veIsrael panguva ino vari kutoona senge vava kuda kuita pachirungu victory yekuda kupedza Hamas. Saka izvi hazvo zviri kuuya neyatingati maconsequence yekuti hondo iyi iri kuparadza nevamwe vasina mhosva, ende hondo iyi iri kutadza kuti paitawo zvimwe zvinhu zvatikati zvingave zvichibatsira vanhu vari kupalestine ikokoko, nenyaya yemushonga kana kuti zvingave chikafu. Saka kuna veIsrael pari zvino vachibvuma nekukurumidza kuti nyaya ipere yatonese kudaro.
Pane zvingaitwa here nemasangano akadai seUnited Nations General Assembly nevamwewo kuti tione nhaurirano dzekuti hondo iyi imbomiswa dzichiitwa?
Ya, pari zvino pakuchida kuti nyika dzichibatana especially nyaya yeUnited Nations kuti vachipo kana resolution inova pachiringa yatingati ingave sustainable kuti hondo iyi imiswe, because chinangwa chacho chehondo vamwe vari kuti I think ichaitwa achieved because Israel yachipindei mupalestine imomomo vachirwisa neHamas, and vanenge vachibate vanhu vehamas kana kuti kuuraya matorero ehamas akati wandei. But pane zvino chinangwa chacho chehondo ichi chakuita chichiita nechirungu zvekare not making sense. And pekutanga taiona America ichitaura kuti Israel ine mvumo yekuzvidefenda ende uyezve vaisapotawo zvekare hondo iri kuitika, but iko zvino takuona America yacho ichiita senge yakuchitaurawo ichiti aiwa izvi zvakuitika zvokuti macivilians akuchibatwa munyaya iyi yehondo iyi izvi zvisina kumira zvakanaka. Saka mashoko yayo akauya achibva kunyika dzakatasana seAmerica nedzimwe nyika dzinoita senge dzinokwanisa kuve zvichitaura neIsrael zvinhu zvakanaka, ende zvinhu zvinokwanisa kuzounzawo yatingati resolution inozopedza hondo iyi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica naMavelous Musanganya weStudio 7. Nyaya yerubatsiro rwezvombo zvehondo zvinokosha mamiriyoni makumi maviri nemasere emadhora ekuAmerica rwakapiwa Zimbabwe nenyika yeChina nezuro yasimudza mutauro mukuru, vakawanda vachiti hurumende iri kutarisa kusiko. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza pamwe nenhengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Totanga nekunzwa kubva kuna Dr. Mavhaza.
Chekutanga ndechekuti toda kutenda China nekutirangarirawo panguva yakadai. China ndiyo shamwari yedu mumwaka yese, muchando, mukupisa, mukutambura, mukutambudzwa. China inomira nesu. chipo chayakatipa kana kuti donation yayakatipa kungopiwawo hedu zombo zvine mari inoraudzira chinhu chikuru. Isu pataikura tinonzwisa kuti baba vemba kana vachibuda panze kunyange vasina munhu wavarikurwa naye vanoenda vakabata katemo kavo netsvimbo yavo, havasipiwa nemunhu wavarikurwa naye asi vanogara vakagadzirira zvikada panze ipapo vanosangana neshumba nezvimwe zvikara zvingada demo kana gani. Saka kugara nyika ine zombo hazvirevi kuti ingakurwa.
Regaitiza
kutenda mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogona kukurukura kuti kana pavangotsika vanobva vapiwa mubayiro, vanobva vapiwa chipo, tochena nechipo chezombo chatakapiwa.
Tizwe kuna vadzokora munoti nezvombo zvakapiwa nyika
uku ndo kunonzi kupenga kana kusafunga kana kuzungaira kwehurumende yedu, kuti tiri kuona hurumende yedu iri kusimbirira kutenga zvombo isu tisiri panguva yehondo. Vada kurwisana nani? Vada kurwisana nemacitizens. Kutenga zvombo vachitadza kuvaka zvipatara isu tisina majekiseni, tisina chero panado chaiyo chaiyo. Vanhu vari kufa muzvipatara umu nekuti hakuna mishonga, hakuna mishina inofanirwa kunge ichishandiswa. Manesi, vakoti, madhokotera vari kutiza munyika nekuti havari kutoona kuti hapana zvazvinobatsira kuti wakadzidziswa kuti urape vanhu asi hausi kukwanisa kurapa vanhu nekuti muzvipatara hamuna chirimo. Asi woona hurumende ichimhanya kunotenga zvombo. Vamavaza vari kuuya pano vachitaurira vanhu kuti hanzi vakapiwa mahara. Hongu vanogona kunge vakaita kunge vakapiwa mahara, asi munyika medu in the world over we know that there is no such thing as a free lunch. Pane zviri kutoitika ipapa. Hurumende yedu inopa land, inopa chii, yakugadzirisa zvaiitwa nechina izvi. Saka hakuna chinhu chemahara munyika muno. SeChina inotozikanwa kuti haipe chinhu mahara. Saka tiri kuona hurumende isina hanya nevanhu.
Iyo nyaya Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Aiwa, hatingangoinamira mushonga pasina chironda. Takaudzwa tese China ikabvumirana nesu. Zvive vakataura pamwe chete pamberi pevanhu kuti tapiwa zvombo hatina kutenga. Saka handizivi nyaya yekutenga kuti vari kuiwana kuti. Chepiri, ndagara ndataura kuti baba havabude panze vasina kubata chombo, vasina kubata tsvimbo. Chepiri, ndakuti tinzwisise kuti vajonga, kana muchifamba mumugwagwa mukanzi nemunhu da kukupai bhutsu yekupfeka, imota kumba kwangu hakuna saga ndipei uri hupfu musandipei iri bhutsu, haudaro unotambira chawapiwa. Zviri kwauri kuzotengesa utenge upfu, zviri kwakiri seZimbabwe kutengesa zombo zviri zvakare. Tozosara nezombo zvakanaka, mari yacho toita zvidavitwa navadzokora. Chepiri, hatidi kufadza vaenzi nekunyeba. Zimbabwe muzvipatara medu tava kuimprova, tava negreat improvement. Mapiritsi ava kuonekwa, pachine zviri kunetsa pano nepapo asi zviri kugadzirika.
Tipende chirongwa vadzokora, tingaona here mune ramangwana hurumende ichinzwa kurudzira yenyu yekuti itsvage mishonga pane kutsvaga zvombo?
Aiwa, ramunangagwa, handimuri kutoona zvavari kuita vamavaza. Vari kutoisa zvigunwe munzeve, havateerere zvinodiwa nevanhu, havateerere zvinodiwa nevana veZimbabwe. Vanoita zvavo zvekugutsa ivo nevana vavo, matumbu avo, vana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo. Chandotaura vana veZimbabwe ndechekuti zivai kuti navamunangagwa nezanu PF hapana kwatiri kuenda. Kwatiri kuenda ndokwatiri kubva. Zimbabwe haimbofa yakaenderera mberi kana vamunangagwa nezanu PF vakaramba varipo. Tarisai muone zvavari kuita kuparamendi. Paramendi yedu yave dambe, yave chiseko chenyika. Ikonomi yedu yaita kunonzi kupazwa, yaenda kumawere chaiko chaiko. Hakuna ari kuwana mari, hakuna ari kurarama zvakanaka kunze kwevanhu vezanu PF.
Nhengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZanu PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza vari kwakare kuBritain neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakangana wachirongwa cheLive Talk Women's Roundtable apo tiri kutarisa nezviri kuitwa nevamwe kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Thank you.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.